Misoro yenhaudzana chitatu nyamavhuvhu 1 2018. Murikuiverengerwa neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission inoti ZANU-PF ndiyo yakunda musarudzo, izvo zviri kuramba kutambirwa neMDC Alliance vechidiki vachibva vatanga kuratidzira muHarare nemuBulawayo. Vanhu vaviri vanopfurwa vachibva vafa muHarare mumhirizhonga iri kuitika muguta, zvichitevera kuratidzira kuri kuitwa nevechidiki vachiramba kutambira zviri kubuda musarudzo, vachiti Zimbabwe Electoral Commission haisi kuita basa rayo muchokwadi. Vaongorori veEuropean Union vanoti sarudzo dzemuZimbabwe dzanga dziri murunyararo hadzo, asi dzisingaitwi nenzira inofadza mapato ose uye pakashandiswa midziyo yehurumende mukubatsira bato rimwe chete. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dzeupfumi dzinoti zvinhu zvinogona kuramba zvisina kumira zvakanaka munyika nepamusana pekunyunyuta kuri kuitwa nevemapato anopikisa. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika muZimbabwe, umo mapurisa ari kurwisana nevechidiki avo vari kuramba kutambira zviri kubuda musarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 mangwanani muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930 7270 ne 9885 shortwave.